Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorwadza kuti vamunangagwa vakushandisa zvinhu zvehurumende nekushandisa information yehurumende kuti vasvike mumapersonal lives evanhu.
Vamwe vagari vemuHarare vonyunyuta nekutumirwa mashoko panharembozha dzavo ari kunzi ari kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
VaTrump vari kuoneka vachipinda mukoti mangwana and macharges avo ari kungofungidzirwa bhuti ari kuemaneta painonzi Hashimani, mari yavakapa umo mukadzi anoita zvemafirimu echikuru before my election.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vosimuka kuFlorida vakananga kuNew York uko vari kupomerwa mhosva dzinodarika makumi matatu. Mutungamiri weZifa akadzingwa basa neSRC vaFelton Kamambo nevamwe vavo vopa gurukota rezvemitambo muzvare Kisti Coventry mazuva mashanu ekuvakumbira ruregerero pakuvapomera mhosva yekuba mari kana kuti vovaendesa kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda muguta reHarare vanoti vari kuwana mashoko ari kutumirwa panharembozha dzavo achivakurudzira kuti vavhotere mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu gore rino. Mashoko ari kutambirwa nevanhu panharembozha dzavo anoti, ndichange ndichikuzivisai paWhatsApp status yangu zviri kuitwa nehurumende kuvaka nyika yedu. Anonzi ari kubva kuna vaMnangagwa, asi munyika hamuna hamo kuwirirana panyaya yekutsvaga rutsigiro kwemhando yakadai kunoitwawo muAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musiyano nedzimwe nyika ndewekuti muZimbabwe vanopikisa vapihwe mukana wekuita izvi. Mumwe mugari wemuHarare awana mashoko aya, ndivatichaona masiya mbiri avo vati havasi kufara nezvaitika izvi.
Saka ini ndakatarisa nyaya iyi, tinoona kunge nyaya iyi inotyora kodzero yatinoti pachirungu iyo privacy. Nekuti inini namba, foni namba yangu inamba yangu inofanirwa kunge iri namba yandinopa munhu wandinofunga kuti uyu munhu ane kodzero kuti ndimupe namba yangu azondifonera kaunti azonditumira meseji. Saka zvinhu zvisina kunaka kuti tinotanga kusangana nemameseji akadaro nekuti yangu yemaelections yangu yemakampeni.
Mashoko aya atsinirwawo nemumwe mugari wemuHarare zvakare vaDarlington Madzonga.
Zvinorwadza kuti vamunangagwa vakushandisa zvinhu zvehurumende nekushandisa information yehurumende kuti vasvike mumapersonal lives evanhu vachinyora nyaya dzavo dzekukambena. Isu sevagari vemuZimbabwe totarisira kuti vamunangagwa vanofanira kugadzirisa nyaya yekuti mari yemunoitenge, vanofanira kugadzirisa nyaya yenzara yakatarisana nevana veZimbabwe. Kushayikwa kwemabasa kwevana veZimbabwe hatigoni kubatwa kumeso panguva ino.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachirerekera havo kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitika.
Kuvanhu zvavanowana mameseji abva kuna Nakepi kuna mafuneral pala companies esopoti vanenge vazviwana kupi aiwe. Saka manje chii chitsva ipapa pachiti havana okei vanotumira vanhu mameseji izvi. Tinongogara kwamameseji asvika hee kana uchida funeral cover hee chichi unenge waita zii unenge just childish.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC vachengetai guta vanoti zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo.
Tiri kusangana nazvo iye nepachi zvangu ndakatosanganawo nemeseji yakadaro tsamba mufoni mangu ine chikumbiro chekuti tisangane navamunangagwa ende ndakatoonawo vamwewo vazhinji vachingotaura nhauro imwe chete iyoyo. Zviri pachena kuti pane maitirwo azviri kuita anenge achibatanidzira kana kwari kunanga kune mazita evanhu vose.
Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya.
Ndatanzwa kuti quite a number of people received those messages. Hapana consent itori mhosva isingatomboiti ende kuti vakawana kupi manhamba evanhu avanenge vachino vasina kubvumirana kuona munhu kukanda mameseji. Tiri munangagwa chakazodai chikadai hazvisii zvinhu zvakanaka izvozvo ende hapana unogumudza kungopa munhu phone number without permission yake muridzi wefoni.
Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati zviri kuitwa kuchora mutemo weData Protection Act Chapter 11.22 unoti hazvitenderwe kushandisa nhamba dzemunhu nezvimwe kutumira mashoko akadai pasina kutenderanwa. Asi vamwe vanoti mutemo hauna kunyatsojeka zvikuru kana pachitariswa nyaya dzekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo vanhu vachizvishambadza. Aka hakasike kutanga zvinhu zvakadai zvichiitika sezvo bato rezano PF rakambozviita zvakare pamberi pesarudzo dza2018 vamwe vakapomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekupa bato iri nhamba dzenharembozha dzavo. Asi sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vakaramba kuti vainge vapa ZANU PF nhamba idzi. Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasimuka nhasi kubva kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida vakananga kuNew York uko vari kupomerwa mhosva dzinodarika makumi matatu kusanganisirawo yekubhadhara mamwe madzimai mari yevharamuromo mushure mekuita zvepabonde navo muna 2016. Asi vaTrump vari kuramba mhosva idzi. Vaperekedzwa nemotokari dzakawanda kuenda kunhandare uko vaenda kunokwira ndege yavo vakananga kuNew York. VaTrump vanonzi vakashandisa mari dzaibva kuvanhu dzaifanira kushandiswa musarudzo chete. Vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nechipiri uye vamwe vatsigiri vavo vange vachiratidzira vachiti kusungwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika. Asi matare emuNew York anoti munhu anomira nemhosva yake uye havatarise kuti wabuda mumba maani. Aka ndeke kutanga mutungamiri wenyika kana kuti aive mutungamiri wenyika yeAmerica aendeswe kumatare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye.
VaTrump vari kuoneka vachipinda mucourt mangwana and macharges avo ari kungofungidzirwa but ari kuemaneta painonzi hash money, mari yavakapa umo mukadzi anoita zvemafirimu echikuru before maelections. Kupa kwavakaita mari iyoyo kunogona kwakavhiringidza nyaya dzimwe dzemaelections, but mangwana pavachapinda mucourt ndo pavachadamburirwa vachiudzwa kuti nyaya dzavo dziri kumbofamba sei.
Vachatanga vamboendeswa kumapurisa here sezvinoitwa dzimwe nyaya kana kuti zvinofamba sei tichiona kuti vaimbova vari mutungamiri wenyika yeAmerica?
Pava pavachapinda mangwana vachipuwa macharges avo before grand jury iyo rinova sangano revanhu vakaunganidzwa nendare kuti vanzwe nyaya iyi. Pavachapuwa macharges avo ipapo ndo paanokwanisa vachiendeswa kumapurisa kana kuti vachisungwa, but ipapo ndo patichaziva kuti avo anoita here kuti vanzi vachaenda kujere vakamirira nyaya dzavo kana kuti vanongova kunzi vatongwe vachibva kumba.
Munoona izvi zvichirevei tichitarisa kuti ndoke kutanga zvichiti kaimo muno muAmerica uyezve vaTrump vari kupomera vaJoe Biden vachiti vaBiden vari kuda kuti vavambunyikidze kuti vasapinde musarudzo dzemutungamiri dzichange dziri kuuya?
Nyaya dzacho dzinotinetsei, but nyaya yavo yavaTrump yakatanga before vambotoita president, saka inyaya irungosumudzirwa kubva makore atipurei, saka inyaya yave nenguva ichiinvestigetwa. Dai papa pasina nyaya zvapo iri nyaya dzematongero enyika kuda vaTrump vangadai vasingadedzwi pamberi pedareri iri rinonzi grand jury kuri idare revanu vasinei nenyaya dzematongero enyika idare rema citizens emu New York aninga akasangana akadedzwa nedare kuti vaongorore nyaya yavatambi iyoyo kuti vangava vane mhosva here kana kuti kwete and kuti tichi pangava nenyaya yeinterference yepolitics handionese kudaro because muno muamerica munenge makatisiyana havo nedzimwe nyika dzinoshandisa politics kuti vasangane nevanhu chidzidzo chaiyo ndechokuti kungave hako wanga uri mutungamiri wenyika kana kuti usati wava mutungamiri wenyika nyaya yako kana wakapara mhosva inoita kuti inzi yakatyora mutemo wenyika mhosva hairovi and inotadza futi kuti mainstitutions anoshanda hapana mainterference between the judiciary nethe executives.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuDallas, Texas, muno muAmerica. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vazivisa kuburikidza nemashoko avo kuvatori venhau kuti hurumende yamira kushanda nemamwe makambani 13 ari kupomerwa mhosva yekutenga nekutengesa mari pamusika wemukoto kana kuti black market zvavanoti zvinogona kukonzera kushaya simba kwedhora remunyika uye kudhura kwezvinhu. Izvi zviri kuuya panguva iyo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nerekuAmerica. Nasi dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa nemadhora $300 pamusika wemukoto. Mamwe makambani arambidzwa kutengesera hurumende zvinhu anosanganisira Kasha Designs Private Limited, Seven Guide Marketing Private Limited, Nomalanga Marketing Private Limited, Gift Mwaera, Trading as Mwaera Transport Private Limited, Mukoti Haulage and Buses Private Limited, ne Fixmo Marketing Private Limited. Zimbabwe, Botswana, South Africa, Namibia nedzimwe nyika dzinoti dzine mhuka dzemusango dzakawandisa dziri kushora zvikuru danho rave kutorwa neBritain rekurambidza vavhimi kupinda munyika iyi nenhengo dzemhuka dzavanenge vauraya kuAfrica kunyanya dzakaita seshumba, nzou, zvipembere nedzimwe. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Dare reparamende reBritain rakapasisa bhiri rekurambidza kuunzwa munyika iyi kwezvinhu zvakaita senyanga, misoro, matehwe, mhuka dzinenge dzaurayiwa nevanovhima zviri pamutemo rinonzi Hunting Trophies Import Prohibition Bill. Bhiri iri rave kuenda kudare remalords harisati ratambirwa kuva mutemo. Asi gurukota rinoona nezvakatipoteredza vanqubizita Mangaliso Ndlovu vati chinangwa chebhiri iri kuzvinyirira kuvhimwa kwemhuka muZimbabwe, Botswana, Namibia, South Africa nedzimwe nyika.
Our worry is that this is a bill that is being passed using emotions.
Kunetseka kwedu nebhiri iri kuri pakuti bhiri riri kuda kuti ripasiswe nokuda kwemanzwiro avo kwete kuburikidza nehumetura hwezviri kuitika munyika. Hatina ruzivo rwokuti zvakaipa zvavari kuda kugadzirisa ndezvipi. Chatinoziva kuti vanhu vedu vanogara pedyo nemasango vachatambura zvikuru.
Vaenderera mberi vachiti
our technical teams have already started coming up with recommendations.
Zvikwata zvedu zveunyanzvi kubva munyika dziri mudunhu reSADC zvakatotanga kuuya nemazano anozounza kwatiri isu makurukota anoona nezvemhuka dzesango mudunhu redu. Takaona zvakakodzera kuti tiite muonera pamwe chuma chemuzukuru sezvo zano ndega akasiya jira mumasese.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika yeBritain amai Trudy Hanson vakati bhiri iri rinoburitsa pachena kuti shumba yakaurayiwa muZimbabwe muna 2015 yainzi Cecil aina kufira mahara. Kuurayiwa kwaCecil nachiremba wemazino wekuAmerica vaWalter Palmer kwakakonzera mutauro pasi rose nekuratidzira sezvo shumba iyi yaishandiswa muzvidzidzo zvekunzwisisa nezvemararamiro eshumba nechikoro chepamusorosoro cheOxford. Vanhu vasingawirirane nenyaya yekuvhimwa kwemhuka vanoti zviri kupa kuti dzimwe mhuka dzigume dzatsakatika. Zviri kuitika kushumba, zvipembere nenzou zvishomeke zvekutyira kuti zvinogona kusakatikira zvachose. Vamwe vari kugunungunha nenyaya iyi munyori mukuru mubazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka muhurumende yeBotswana vatotora paka avo vati vari mubishi kutaurira neZimbabwe nedzimwe nyika dziri mudunhu reSADC kuti vaone kuti votora danho ripi.
Tiri kutaura zvakasimba maringe nenyaya iyi ukuwo Zimbabwe iri kuita zvimwe chete chetezo. Mutemo uyu hausi kudiwa wa South Africa pamwe chete nenyika zirimu gango rekaza.
Vatiwo?
This is likely to affect our conservation initiative.
Mutemo uyu uchaita kuti vanhu vedu vatambure sezo vanga vachiwana mabasa panguva iyo vavhimi vanenge vari munyika vachivhima.
Nyanzvi munyadza kuchengetedzwa kwemhuka dzesango uye vari mutungamiri webato rezvematongerwo enyika richangoburwa reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti UZA, amai Elizabeth Valerio vakurudzira nyika dzemusadi kuita maonera pamwe chuma chemuzukuru maringe nenyaya iyi. Havasi vose mudare reBritain vari kutsigira kuti kuvhimwa kwemhuka kurambidzwe sezvo Selby Wiggin webato remaconservative vari kutenderana nezviri kutaurwa nenyika dzemusadi kuti mari yekuvhima inozoshandiswa kuchengetedza mhuka dzacho. Vakatiwo zviri kuitika zvakafanana nekuda kuudza nyika dzemuafrica zvekuita sekunge dzichiri pasi peutongo hweBritain. Kuwandisa kwemhuka kunonzi nevamwe kuri kukonzera matambudziko kune vanogara pedyo nemasango sezvo zvichiuraya vanhu, zvipfuyo zvavo uye kuparadza zvirimwa. Asi mari yekuvhima iri kubatsira here? Ongororo yakaitwa muna 2015 neSafari Club International Foundation yekuAmerica yakati kuvhima kwemhuka kwaiunza kunyika mari kana kuti GDP inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nematanhatu kana kuti $426 million pagore kuZimbabwe, Ethiopia, Mozambique, Namibia, South Africa, Tanzania pamwe chete neZambia. Kuvhimwa uku kunonzi kunounza mabasa anosvika zviuru makumi mashanu nematatu kana kuti 53,000. Imwe ongororo yakaitwa neHuman Society International yakati mari inonzwa nevavhimi inosvika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemaviri chete kana kuti 132 million, ichiunza mabasa anodarika zviuru gumi nezvishanu kana kuti 15,000. Kunyange hazvo nyika dziri mugungano reEuropean Union kana kuti EU dzine mitemo yakaoma pakuvhimwa kwemhuka dzakaita senzou, nyika dzekuAsia kunyanya dziri kutenga nyanga dzenzou zvo pakuti mhuka dzirambe dzichivhimwa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations dzakurudzira nhasi kuti vamwe vakuru vakuru muhurumende yeSouth Sudan vanofanira kuferefetwa pamhosva dzavari kupomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu. Vakuru vehurumende nevemauto vanzi negwaro raburitswa neUnited Nations Commission on Human Rights in South Sudan vaiponda vanhu kubata chibharo uye kubata vamwe vanhu senhapwa. Vari kunzi vakapara mhosva idzi vanosanganisira gavhuna weUnity State vaJoseph Montwil, Lieutenant General Toi Chan Reed veSouth Sudan People's Defense Forces, UN experts Mumwe mushandi mubazi rezveutano anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhu vachiri kushandisa masango kunozvibatsira mudunhu reBuhera kumaNikaland apo chirwere chekorera chiri kuramba chichipararira munyika nemuAfrica. Vanhu vashanu vafa nechirwere ichi muZimbabwe. Bazi reUnited Nations reUNICEF rinoti chirwere chekorera chiri kupararira zvakanyanya muAfrica nekuda kwemafashamo emvura nezvimwe zvekuti vanhu vakawanda vakusvika zviuru makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 93,681 vainge vabatwa nechirwere ichi kuMalawi, Mozambique, Somalia, Kenya, Ethiopia, Zambia, South Sudan, Burundi, Tanzania, Zimbabwe neSouth Africa. Ropa Fadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mbuya Hutsanana amai Dokas Mbendana avo vanoshanda nevagari vemumisha makumi matatu nematatu 33 mumbundire Ward 1 kuBuhera West vanoti vamwe vagari vemunzvimbo iyi havadi kuvaka zvimbuzi vachiti vanoda kuvakirwa nevemasangano akazvimirira. Vachitaura parufu rwemumwe mudzimai wemumusha mamugwara kwamudzamiri, amai Mbendana vakati zvichanetsa kuti vanhu vari kutadza kuvaka zvimbuzi zvemablade toilets vavake zvinoshandisa mvura zvave kukurudzirwa.
Manje nekuenda kwetemo kwatakuenda kuenda kwenguoko. Takanzwa president akurudzira zveflash toilet. Saka yopo anombokundikana kwakaple. Vanoti isusu hatina mari dzekuti tiwake, takaomerwa nekuendesa vana kuzvikoro zvekudya, saka vasina matoilet. Saka vanotoona zvakakosha nekuti kuchine masango vachingoti hei tinoenda kubush system. Saka tozongovatowo munoita yatinoti kati sanitation, asi hazvisitori pamutemo. Toda kuti munhu ashandise chimbudzi chatinoti ble.
Vanoti kunyangwe nzvimbo yavo isati yawirwa nedenda iri, vari kusimbaradza dzidziso kuti vanhu vasatapurirwa chirwere ichi.
Ah, mudunhu rebhuri hatisati tane zvedu kesi, asi ezimanikaland makeses ariko zvakaita kunana mutasa, kunana chimanimani, ndokuchine makesi. Saka kuno tinoramba tichiita yayo the education yakasimba.
Mumwe mugari wemunharaunda iyi vaLeverage Masvondo vaudza Studio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanira kuisa mutemo wekuti musha wega wega usungirwe kuvaka chimbuzi.
Vasina matoilets vakafanana nevamwe vane matoilets asiri proper, asina kuvakwa zvakanaka, asina kugadzirwa zvakanaka zviri pamutemo. Ndiriko ende inoonetsa kupera unless paitwa zvirongwa zvekuti mablay toilet oitwa onyaso reguletwa or ndingati onyaso misikidzo zvakanaka nekuti mazhinji haana kumiswa zvakanaka. Kwako iriko ende kupera kwayo kunonetsa kusvika matoilets agadziriswa.
Nekura kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda reCommunity Working Group on Health vaItairusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa.
Vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti maaqua tablets aya ekuisa mumvura, ngatingei tichisoo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena.
Nyaya yekushayikwa kwezvimbuzi munguva yekorera idambudziko riri kutemesa vakawanda musoro. Ongororo yakaitwa neZimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zimstat pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika gumi nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 19.8% munyika yose hadzina zvimbuzi. KuManicaland vanhu vanodarika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi. Dunhu rine vanhu vakawandisa vasina zvimbuzi iMatabelele North kune vanhu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% vasina zvimbuzi. Kazhinji mvura ikanaya ino kukura tsvina ichipinda mumatsime anonewa mvura nevanhu. Zimstat inoti vanhu vasina zvimbuzi vanodarika zvikamu zvina kubva muzana nechidimbu kana kuti 4.5%. Chirwere chekorera chakatangira chegutumwedzi wapera chapararira kumatunhu akawanda munyika kunze kwemaviri chete anova Harare neBulawayo. Munhu anenge abatwa nechirwere chekorera anoita manyoka kurutsa uye kurwadzwa nemakumbo zvakanyanya. Sangano reCenter for Disease Control remuAmerica rinoti pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni mana vanobatwa nechirwere chekorera. Vamwe vanogona kusvika zviuru zana nemakumi mana nematatu kana kuti 143,000 vachirasikirwa neupenyu. Ndakamirira Studio 7 kwamudzamiri kuBuhera, ndine ropafadzo Mapimidze.
Bhodhi reZifa rakamiswa basa neSports and Recreation Commission nasi raramba mashoko akataurwa mudare reparamende namuzvare Kisti Coventry kuti rakapiwa mari inosvika mamiriyoni maviri yakabva yatsakatika. Bhodhi raitungamirwa navaFelton Kamambo iri raudza vatori venhau muHarare kuti mari yavakapiwa nehurumende zviuru makumi mashanu nematatu chete kana kuti 53,000. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Bhodhi iri rinoti mari iyi haina kubvira yasvika kuZifa kunyange hazvo iri kunzi yakabuda muhomwe yehurumende. Vaive mubati wehomwe webhodhi iri vaFilimon Machana vanoti vanyorera muzvare Coventry kuti vavachenure panyaya iyi kana kuti voendeswa kumatare.
Tina kuziva kuti 2 miliyoni kutaurwa naminista iri kubva. Saka tiri kunzwa nyika kuti isu hatina 2 miliyoni yatakapiwa. Ende apaka taida kuti vanhu vazive kuti zviri kutaurwa izvi manyepo.
VaMachana vanoti vari kukumbira kuti nyaya yemari iyi imhanharwe kumapurisa.
kana munhu mukuru achiramba taura takavapa 2 million takavapa 2 million shwani ipapo tinofunga kuti pamwe anga achitaura chokwadi chiri kusiyana ndechekuti 2 million yacho yakaenda kupi saka isiri kuti sezvo minista vari kuti vakaiona ichibva kufinance ichiuya kwavari ngapachiitwa tsvakiridzo nevanokwanisa kuita mainvestigations vakapindira mabasa iwayo vatarise kuti 2 million yakaenda kupi bhozi kuzifa haina kuuya ndo zvatatirikukumbira chero kuti 2 million mari yakawandisa
hatina kukwanisa kubata muzvare Coventry kuti tinzwe divi ravo sezvo runhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Bhodhi iri iro raitungamirwa navaFelton Kamambo rakadzingwa basa neSports and Recreation Commission richipomerwa mhosva dzeuori kusanganisira kusashandisa nemazvo 2 million kumakundano eAFCON 2019. Asi vaKamambo vanoti rave gore nemwedzi mitanhatu kubva vadzingwa basa nenyaya ye 2 million asi nanhasi hapana magwaro ari kubuditswa kuti mari iyi yakapiwa zifa rini uyezve ichiiswa mubhanga ravo ripi.
Mari yatakapiwa zifa i 53,000 tapa magwaro anoratidza kuti reshuwa payakapinda ichibva kuSRC Bankman nekushanda kwayakaitwa zvokunzi haina kwakuitwa takatoratidza takaishandisa sei muna 2019.
Vanoti vazivisa mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuti gurukota rezvemitambo muzvare Kesi Coventry vakanyepera paramende nenyika yese apo vakati bhodhi ravaKamambo harina kushandisa nemazvo 2 million yakabva kuhurumende. Kudzingwa kwebhodhi ravaKamambo kwakakonzera kuti Zimbabwe idzingwe munhabvu yepasi rese neFIFA iyo isingatendere hurumende kana mapazi ayo kupindira mune zveutungamiri wenhabvu. Vamwe vatambi vakaita saMarshall Munetsi anotambira Reims kuFrance vari kukurudzira SRC kuti idzore vaKamambo kuZimbabwe itenderwe kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kutsigira Munetsi panyaya yekuti vaKamambo vadzoserwe pabasa.
Tinovimba kuti vachafunga nemazvo vogodzosa naKamambo pabasa kuti tigodzoserwa mukutamba bhora zvakare.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZifa vaGift Banda vati vane zvakawanda zvavari kuedza kugadzirisa nematambudziko akatasana nenhabvu vakati vachazivisa munguva pfupi inotevera. FIFA inoti sarudzo dzose dzichaitirwa kuda kubvisa vaKamambo hadzisi pamutemo uye icharamba ichivatora semutungamiri wesangano renhabvu muZimbabwe zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Carriers.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya iri kuburitswa nenhepfenyuro yaAl Jazeera pakupiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe muZimbabwe uye kucheneswa kwemari yakasviba zvinogona kuona Zimbabwe ichitemerwa zvirango. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Muno kwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-75-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari muHarare vonyunyuta nekutumirwa mashoko panhare mbozha dzavo ari kunzi ari kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vosimuka kuFlorida vakananga kuNew York kwavari kutarisirwa kumira pamberi pedare. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi. Lamhlanje kungomvulo mhlaka 3 kumabasa 2023. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign sele problem enkulu. Ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa ukhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise lokho okuthiwa yisona state of the nation address.
Izakhamizi zeHarare zikhonona ngokuthi zithole imbiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukusekelwa ekwakheni ilizwe.
Thina sesilungiselela ukukhetho, yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini dalele parliamente.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangisenze le ibandla emsebantini, ibandla esiphila phakathi kwabantu.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele ukhetho lwalonyaka ngamehlo abomvu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 Ntulikazi kusiya ku-26 Ncwabakazi. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uMnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni eNew York kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeHarare zikhonona kakubi ngokuthi zithole imibiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukuthi zimsekele ekwakheni ilizwe. Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Imibiko le ihambelana nendawo ehlala umuntu njalo icela uZulu ukuba agcine inombolo kumakhalekhukhwini esithi uzawethumela imibiko eminingi. Omunye othole lombiko kumakhalekhukhwini wakhe ngumnumzana Tshawona Masiyambiri ohlala emzini weHighfields eHarare.
I received a message coming or purporting to come from President Emmerson Mnangagwa on my phone.
Ngithole umbiko ovela emuntwini ozithi ngumongameli Mnangagwa esithi ufuna ukusitshela ukwenzakala endaweni esihlala kizo kuphambanisa amalungelo ethu ukuthi sithole imbiko evela kumongameli uthole ngaphi inombolo zethu.
Isakamuzi sasebudiriro eHarare umnumzana Darlington Madzonga ngomunye laye othole lumbiko.
What are expecting as citizens are not these love letters from Mnangagwa. What are expecting as citizens is service delivery, jobs, health care.
Asikhangelelanga incwadi lezi kumongameli, sikhangelela imisebenzi ezempila kahle kumuntu wonke. Ukuthi aqale ukuthumela incwadi lezi asizamukeli, sifuna ukuba sitshele ukuba uthatha ngaphi inombolo zethu.
Ingcishi ezicubungula ezombusazwe zithi imbiko leyi ilakho ukuphazamisa amalungelo kaZulu ngoba ikhipha indawo lapho umuntu abhalise khona ukuvota. Umnumzana Themba Kuyemoyo oyisikhulumeli sababalisi kunhlanganiso ye-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uthi limbiko etshengisa ukuba kulokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ezinye zezinto ziyafika abantu zibamangalise kodwa umuntu uyabe seziveza ukuthi yena uyini. Ungabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign usele problem enkulu. Kodwa ngunanzelelayo lapha ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa ngukhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise loko kuthiwa yisona state of the nation address. Kuvele upresident akumelanga ahambe ekhuluma ngemsebenzi esiyenziwe, imsebenzi yabonakala.
Lokho kugcizelwa ngumnumzana Desire Sibindi, yena othi nxa umongameli kungunye othumela limbiko kuyasolisa ukuba uphiwe ngaphi inombolo zikaZulu.
Khona kuyasimangalisa kakhulu, yasimangalisa ngempela ukuthi abahloniphi amalungelo ngokuthumela imbiko engaziwayo lokuthi bayithatha ngaphi.
Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwenza lezi ndaba zikhululekile eyemisa Zimbabwe ithi lokhu kuthunyelwa kwembiko akukho emthethweni, besithi bazathumela umbiko ngodaba lolu abakade bengakakwenzi iStudio 7 isiya emoyeni. Imizamo yokuthola imbono kahulumende ngalolu daba ehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana walile ukukhuluma. Ngomnyaka 2018 umongameli Mnangagwa wathumela imbiko efanayo ecela ukuvotelwa okuyinto eyasolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe athi aselumelele ukhetho lalonyaka ngamehlo abomfu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 ngontulikazi kusiya ku 26 ncwabakazi. Ukhetho olwedluleyo oluka 2018 lwenziwa mhlaka 30 kuNtulikazi lapho okwanqikilana khona umongameli Emmerson Mnangagwa lo wayekhokhela iMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena osekhokhela ibandla elitsha eleCitizens Coalition for Change. Umsekeli wesikhulumeli se-TRCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva uthi ngaphandle kokuthi iZANU-PF iqilibezele bazanqoba kulolu khetho.
Thina sesilungiselele ukhetho yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini edala lephalamende lozasimela engumongameli through iprocess yethu esithi i-consensus candidate selection process. Lapho silalela khona abantu bonke indawo zonke jikelele kuma-community ezitaradeni kuma-villages sikhuluma ke lama-teacher labosobhuku lezinduna lama-veterans besinika imbono yabo ukubana babona ngani ongasimela endaweni yabo engu-councillor noma ozabamela edala iparlamente noma ke ozasimela engumongameli. So yikho ke ezinye inhlelo zokulungiselela sesiqeda ukubhala i-document lethu i-manifesto esayilontsha silungiselele ukhetho njalo ke sesilungisa also in terms of ukumeka sure ukuthi inhlelo zethu ziyahamba kuhle ke ikakhulu indaba zezek liyabona ukuthi ke kule abuse eyenzakalayo indaba zama-phone number aphiwa abantu ke ngamanye ama-candidate okutshengisela ukuthi bale access to the voters roll. So yikho ke sibhalele Zimbabwe Electoral Commission ukubana sihlangane labo sibonisane ngendaba ke ye-voters roll njalo ke lezinye zezinto ezifana zilungise ukubana ukhetho ke luyenzwe ngendlela ke esemthethweni.
Kulabanye Siziva abasola indlela elizakhetha ngayo labo abazancintisa belimele kukhetho oluzayo. Bathi bekumele lenze ama-primary elections afana nje laweZANU-PF. Ungathini ngalokho?
Hayi, laba abaningi abakhalayo ngabeZANU-PF izana ngezakhe iyakhala ngenhlelo zethu ngenxa yokubana bona they are not part of our movement. Abantu bakithi babakhulumayo iZimbabwe yonke jikelele ukubana thina njengama-community sifuna ukufaka umbono ubana ngubani ngubani ozamela ke inhlanganiso yethu. So leyo principle asikwanisi ukuyibulala ngoba yi-principle evele ebantwini. We're a citizen movement. So i-movement leyo idetermine inhlelo zayo ngama-citizen. Thinokwethu njengoba ukhokheli yikulungisa ukubana ke izifiso zabantu ziyayenzakala, izifiso zabantu ziyaimplementwa. So yikho libona ke singabile temptation yokuphuma kuleyo ndlela kulowo mgwaqo ngoba yikho ke okufunakala ngabantu. Abantu ke balokusuthiseka nolwazi. Sikhiphe namhlanje i-template le-procedure manual ukuze laba abakade bengazwisisa hamba njani bebe lolwazi ukubana hayi angeke sayenza ukuvota kuphela kwabantu abalutshwane kodwa kufanele ke sibe kwazi ukubana wonke umuntu uyavunyelwa ithuba lokubana ikhulume umuntu ke amfunayo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lowake wamela isigaba se-Insizwa South edalele ephalamende olilunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi i-Triple C iyazikhohlisa.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangithezele libandla elisemantini, libandla eliphila phakathi kwabantu, libandla labantu. So izangithez libandla eliqoqekileyo okuthi loba kubuya ukhetho akunanto esesabisayo ngoba vele silamalunga azakala ukuthi la ngayizangithez. So sizimisele ukuthi nangoba isiphi isikhathi babe amemezela ukhetho sizimisele ukuthi singene kulo ngoba silungiselele kakhulu.
Kodwa likhankasa nje baba Nkomo, kuyini elikuthembisa uZulu ngoba abaningi bayakhala bathi kukhetho olwedluleyo labathembisa imisebenzi, labathembisa iZulu nomhlaba. Kodwa bathi bayahlupheka sikhuluma nje, kuyini okutsha elikuthembisa abantu?
Izantu ezihambela yathembisa kudala ikhulula nelindiswe ukuthi abantu bazoba nokuhlala kuhle. Izangithethi lokhu iqhubeka ikhanya imanifesto yayo ukuthi yona vele okufana isebenzela abantu ithuthukise abantu ukuthi abantu baphile ngendlela enhle. Kokwemisebenzi ngokokazelela amakhampani esiwabone evulwa minengi imisebenzi esibone sibakhona, imisebenzi ikhona ebantwini, abantu bangena baqhatshwa ezinezibeni ezijeleyo.
Abamabandla aphikisayo baba Nkomo bathi ngaphandle kokuthi liqilibezele kukhetho lolu akulandlela elinganqoba ngayo njengezana uPF.
Obviously we bathi bona endlela esizaphikisana lathi bathi bona izantu yesachileze kuyafane ugijimen omuntu zabeyazi ufauna uyawuphambila ezelokhu lalokhu akhona ukuthi izanu p f ingena kulolu khetho bele libandla labantu bangabothi bangadliwa iba behliwa badliwe kuhle ngoba vele afana ama-structures kanti zakhulumela nge-opposition abanye bagona behla ama-structures. Izanu p f libandla elikhulu elama-structures, izanu p f libandla eliziqiniyo of course azingeza ukuvimba ukuthethiswa kumbe ukuchothozwa.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli weInsizwa South edalele ephalamende. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ngabe abalandeli bezanu-PF abachaphazi inzuzo yomsebenzi wokuthengiswa kwegolide njengalokho okuvezwe ifilimu yomsakazo we-Al Jazeera, uhulumende ubeza kuba le mali eyanela ukuhlawula ababalisi iholo abalifunayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuyemo yo.
Teddy Chris, udaba lwe-Al Jazeera lusivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo nge-Al Jazeera, umgabe kwelinye ilanga wavuke esithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. I-Al Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I-5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu, ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera, kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje, kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe, kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli
manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni ngalolu daba
njenge athuzi udaba solubekwe dandalazi abantu yibo sokumele basukume bazikhangele ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili abantu abathathu abantu abahlanu bathola okungakanani ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo ngabantu bamachurch osokuzasivezela lamhla ukuthi amachurch la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwa sitshontshe o president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurch ona la ukuze betshontshe asimfuni upresident otshontshayo asiwafuni amachurch atshontshayo abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi kungenxa yani behuquluza igolide elingaka bephinde besibuze ukuthi sizayenzani thina njengenhlanganiso-ke i-athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona hashtag myzimbabwe 2 moyo themba kuye athuzi spokesperson
umnumzana themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-athuzi Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump yena owayengumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni kusasa kulandela okwethulwe inkundla ye-grand jury eNew York ethi kumele athonisiswe ngamacala awetheswayo. UTrump ubikwa esetheswa icala lokuhlawula ocatshangelwa ukuba wayengumakhwapheni wakhe unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu amadola emelika $130,000 ngesikhathi ekhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Igqwetha lakhe umnumzana Joe Tagopina utshele abezindaba be-CNN ukuba kaliqedakali icala aletheswayo. UTagopina uthi uTrump ukhahlanyezwa njengoba ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademocrats bathi uTrump kumele amiswe emthethwandaba ngoba wephula imithetho yokhetho. Oyephethe idale le-House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi uTrump kumele athoniswe amacala awetheswayo njengomuntu wonke weMelika. UTrump uthi uzakhuluma ngodaba lolu esuka emthethwandaba eNew York. Ubikwa elakho ukwetheswa amacala ambalwa agoqela elokuqhuba amabhizimusi yakhe ephambana lomthetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Indaba kaTrump le njengoba vele esele uTrump ngu-former president we-United States of America indaba yakhe ukubhadala lapha uPonstalo before ama-elections ka-2016 ama-presidential elections anjalo lapha awina khona uyabona lapha nxa sikhangela umumo lo we-America lwabazwekazi amanye ikakhulu e-Africa la akunanto etshiyeneyo kakhulu ngoba ungakhangela e-South Africa la uJacob Zuma wabotshwa wagwetshwa wayejele ephume ukuba ngupresident esephumele ukuba ngupresident uyabona i-institution leyana isikhundla sikapresident sona ngapha kwezinye izigaba zomhlaba emazweni e-Afrika la mhlaba yonke jikele izisekelo zombuso wamazwe la amaningi ziyavikela umongameli nxa esesihlalweni ukuthi engathonisiswa engabotshwa kodwa nxa esephumile esihlalweni uyathonisiswa njengayena le yezimbabwe yikho sisekelo sombuso umongameli uba vele ngumuntu ongabotshwayo ongathwani nxa esesihlalweni kodwa engaphuma esihlalweni lapha nxa kulamacala ayenzakalayo amanye even engakabi ngumongameli uyathonisiswa ngawo amacala nalawo
ye lapho babagawule utho ukuthi kuyahambelana lakhonokho okwenzakala kuwaye ngumongameli uDonald Trump
jakho lokho sokusenza uTrump kuthina wenza amacala lana vele akabe ku president lapha waphuma kathesi vele amacala lana anjengalana sebemlokuza ngawo sebemlandelela ngawo so akumangalisi lokho okwenzakalayo kobo America into eyenzakalayo emhlabeni jikelele njengoba ngunika isibonelo se-South Africa ukuthi uZuma wathi sephumile laphana anjengoba simbonile uZuma laphana umnyaka lwana esesiyangena ejele konke kukhona khonokho la khona abezimbabwe kunjalo ukuthi umuntu ngayesengesephumile kuba ngumongameli uyatholisiseka uyabupheka uyenza yonke into enjengana le konke kuyenzakala so asonto yokuthi kuse-America kuphela amazwe wonke jikelele alakho khonokho umongameli ovikelwe nxaesesikhundleni but nxaesesikhundleni sakhe khonapha lapha avikeleke khona kodwa nxaesephumile esikhundleni usetholisisekayo ngendlela yokede yokala
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Ele Poland libika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uza kwethekelela lelo lizwe ngolwesithathu ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Andre Duda. UZelensky ubikwa ezahle athathe lelo thuba ukuhlangana labadabuka kwele Ukraine ababalekela kwele Poland ngemva kokuhlaselwa kwelizwe labo ngele Russia. Iphephandaba le-The Financial Times libika ukuba iziphathamandla zakwele Russia seziphume ijumo zithathela bezomvikela labaqondisi bamankampani kahulumende ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports zisesabela ukuthi bangabaleka elizweni kumbe ukuvukela uhulumende kumbe ukupha ulwazi oluqakathekileyo lwezomvikela kuzidazelizwe. Inhlanganiso ezimela izisebenzi eZimbabwe zikhuthaza izisebenzi ikakhulu lezo ezikumisebenzi ongangena zidibane lengozi yokuhlaselwa ichefu ukuba ziqinise umkhuba wokuhlolwa isikhathi zonke zizivikele kulolu dubo lungakadali umonakalo kumpilakahle yaso. UMark Peter Ntambe uyalandisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi eleZimbabwe liyazama ukumelana nalolu dubo, kodwa izisebenzi kumele zihlale ziqaphele, zivikele impilakahle yazo.
Labo aba-exposed kuma-chemicals athize, kungaba ngabantu abasebenza kuma-factories, manufacture ama-chemicals, kungaba ngabantu abasebenzisa ama-chemicals ngokwawo, ngaba ezingadini silakho emaplazini.
Uqhubeka ethi imithethile ihlasela isebenzi ngendlela etshiyetshiyeneyo njalo lokhu kaninginengi kusuka kubonakale ngemva kwesikhathi esithile noma esefike kwisikhathi sokuphumula i-retirement.
Siyakwazi ukuthi amanye ama-chemicals anga-affecta imuli, amanye ama-chemicals njalo anga-affecta umuntu ngaba inzalo yakhe. Ama-chemicals affect abantu ke into eziningi ezishiyeneyo. Yikho sikhuthaza ukuthi izisebenzi kufanele ziyehlolwa.
Uthi kuyikho kuqakathekile ukuba izisebenzi zilumukiswe ngalolu daba lokuhlolwa zikhathi zonke ngoba abanye behlaselwa kanje esasebenza eze eyabona esegula ngesikhathi esesekuphumuleni noma esechiye umsebenzi kube nzima ukuba ehlawulwe. Ohluza ezentuthuko yomnotho uDokotela Prosper Chitambara uthi izisebenzi ezilempila kahle ziqakathekile kakhulu kuntuthuko yelizwe lomnotho walo. Ethi ukutholisa kwemvikelo kwezempila kahle kumuntu wonke lakho kungaba licebo elihle. Okhokhela inhlanganiso emela izisebenzi zemigodini ye-Mine Workers Union Zimbabwe, umnumzana Sylvester Mshayike uthi lolu dubo balubona kakhulu kulabo abagebha ezenjiwayo ngaphandle komthetho bezimele.
Amakhorokhoza yiwo abasebenzisile ukuze ama-chemicals bengela mvumo ukuthi basebenzise kodwa amamayini amakhulu balama-license akuthi bavumele ukusebenzisa ama-chemicals lakho banayo imithetho abayilandela yona ukuthi basebenze kakuhle.
Uthi lokhu yikho okumele isisebenzi sinye ngasinye sikulandele sibone ukuba sivikelekile.
Izisebenzi kumele zilokhu zilandele umthetho. Akukho umuntu abambile ukuze nama-chemicals engela mvumo.
Inhlolisiso yaxutshwayo phezu kwalolu daba ngengcitshi ezijejeneyo ezigoqela uMnumzana Natshi lo Kasilo ikhomba ukuba kulizwe elifana leZimbabwe eliyamele kwezokulima lemisebenzi yemigodi kumnotho walo kuba lo kusetshenziswa kwemithi elakho ukuphazamisa abantu efana lama-pesticide lesetshenziswayo kokuchiyeneyo. Omushayike uthi abemba bezimele bagcina ke besebenzisa imithi efana le-mercury lama-acid besemba ikakhulu igolide ukuba ngenisa ke kudubo olufana lalolu. EleZimbabwe lile mithetho elawula amakhampani ukuba avikele izise benzi emihle njalo laveza umthetho we-statutory instrument ngomnyaka ka-2020 wokuvikela izisebenzi zemapulazini ukuba zingahlaselwa yichefu ngesikhathi zithela imithi yokuvikela izilimo kuzinanakazana ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo inkokheli yenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu eZifa yamiswa umsebenzi siphikise inkulumo kamphathi Ntambo wezemidlalo uKirsty Coventry ayethule edale lePhalamende kunsukwane ezedluleyo ayekuthi kule mali engena kuzigidi lezigidi eyacatshayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli ngemva komhlangano wabawubize esigodlweni iHarare namhla, isiphathamandla esasikhangele ingcebo zenhlanganiso yeZifa uPhilemon Machana uthe umphathi Ntambo wezemidlalo uKirsty Coventry ubaninda ngodaka bona bemsulwa kuzo zonke izinto ukuthi wabaziphazamisa.
Taragidza vatori nawanga varipo kuti isusu mari yatakapiwa kuZifa i53,000
sitshengise intatheli zindaba ubufakazi obokuthi thina imali esayiphiwayo yinhlanganiso yeSports and Recreation Commission yi-53,000. Sibakhombise incwadi zebhanga ezitshengisa ukuba yangena iyimalini kanye lokuthi yasetshenziswa njani ngo-2019. Sibatshengise ubufakazi obenhlolisiso eyaqhutshwa yibo abe-SRC singikho thina eyokuthi imali ezaphiwa kuminyaka emithathu yi-86,500 kuyimali yakuleli e-RTGS. Injongo yethu bekuyikukwazisa uZulu ukuba akula 2 million esayiphiwayo thina.
UMachana uqhubekele phambili wathi akusilo qiniso futhi ukuthi eleZimbabwe kalikhathali loba lingabuyelanga ukuba lincintise kumncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kweFIFA.
Imwe nyaya ndiyokuthi uFIFA kwanokudza vanhu kuti atisikuda kuti.
Olunye udaba ngolokuthi batshela abantu ukuba asifuni ukubuyela kuFIFA kodwa lelo ayisilo qiniso ngoba ngomvulo odlulileyo bebencenga abeFIFA besithi kukhona inguquko esesiyenzile kodwa batshele ukuba kumele baqale balandele lokho abakutshelwa kuncwadi eyalotshwa ngoNhlolanja 2022.
Inhlanganiso yeFIFA yatshela abe-SRC ukuba ilizwe leZimbabwe lizavunyelwa ukuphenduka libe yingxenye yeFIFA nxa kungabiselwa ukamambo labanye bakhe. UMachana uthi kuyisifiso sabo ukuba ugatsha lwezemidlalo ludinge ingcitshi ezizaphenya ukuba leyo mali eyizigidi ezimbili zamadola aseMelika ukuthi wabayintshontsha yalobela ngaphi.
Saka kana munhu mkulu achiramba achala takapa 2 million.
Njengoba umuntu omdala ehlala esithi kulezi gidi ezimbili ezaphiwa inhlanganiso yeZifa lathi sithi akudingwe abafundele umsebenzi wokucwayisa ngezemali baphenye ukuba leyo mali yayangaphi njengoba phela thina asizange sibone. Kodwa yena umphathi Ntambo uthi ulesiqiniseko sokuba wayibona ukuphuma wayo.
Ilizwe leZimbabwe limiswe yinhlanganiso yeFIFA ukuphatheka kunhlelo zayo nyakenye ngemva kokuba benhlanganiso ye-SRC betshaye indiva inkuthazo yokuba akumelanga bangenele ekuqhutshweni komdlalo wenguqu. Lokho ngemva kokuba inhlanganiso ye-SRC imise umsebenzi inkokheli kaKamambo isethisa amacala agoqela ukungaqhubi kuhle umsebenzi wokuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza unompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Kwanele Olive. elisayo ngontunga milinko mo likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk lilale.